Ininzi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzeduza nasi chishanu nyamavuvu 5-2016. Mutungamiri we MDCT Eva Morgan Changirai wotungamira kuratidzira kwebato ravo kumashingo mangwana vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Pastor Ivan Mawarire votarisirwa kuuya kuAmerica ukoo vemachechi vachiti hurumende inofanira kuvarega vachidzoka kumusha pasina kushungurudzwa. Zinara yofamba mudzimba ichitsvaga vanhu vasina kubhadhara mitero yemotokari. Tichakupai zviri kubva kumaOlympics kuBrazil ayo ari kuparurwa zviri pamutemo nhasi. Dare royambira amai mandichimene kuti vasaite dzimwe sarudzo dzesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kubva kumaOlympics kuBrazil. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318.